Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, Nyamavhuvhu 25, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri. ZCTU yonetsana nehurumende panyaya yekuti vashandi vose vabaiwe nhomba. Zimbabwe inodoma chikwata chenhabvu chichange chiri mumitambo yemakwikwi ekuenda kuWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri kusvika musi wa7 Gunyana. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mwewati D vaudza Studio 7 kuti kuwedzerwa kwelockdown kunoreva kuti upenyu hwavo hucharamba hwakavaomera sezvo vanhu vanenge vasina kusununguka kuti vafambe vachitenga zvavanoda.
Tiri kutongowedzerwa kuomerwa nekuti isusu tinorarama nekutengesa tengerwa nevanhu. Kufamba famba kunoita vanhu vari furi vachitsvaga mari kusvika zuva radoka ndokunoita kuti isusu tikwanisewo kubatawo cheuviri apo neapo. Zvino kana zvavawedzera lockdown ne 2 weeks more tizivi kuti chararama sei.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati vange vari kutarisira kuti lockdown ichasvika kumagumo senzira yekusimudzira makambani.
Tarisiro yedu yanga iri yekuti lockdown icharelax kwa especially takatarisa kunyaya yekuvhurwa kwezvikoro uyewo kuwedzera mahours pabusiness, mabusiness operating hours. Ndo zvatatisitarisira kuti pachauya nekurelaxwa kuti zvakuti makambani akavhura nguva yakareba, ikonomi yedu inosimukirawo, vana vakakutwawo kwezvikoro havazonyanyi kurasikirwa nenguva yakawanda.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatiwo vatambira kuwedzerwa kwenguva yelockdown senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Asi vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti dai nguva yekuvhurwa kwezvitoro yawedzerwa, vachiti vanenge vari kumabasa havana nguva yekupinda muzvitoro.
Chichemo chatinacho icho chatiri kupira kuhurumende ndechekuti dai waro vawedzera nguva yekuvhurwa kwemabhizimusi nekuvhurwa kwezvitoro, nekuti vashandi nevamwe vakasiyana-siyana vari kuzoshayiwa zvitoro zvekutenga kana vachinge vapedza mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vatiwo kunyange hazvo vatambira danho rekuwedzera lockdown level 4 vanoshushikana nekusavapo kwegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro.
Dambudziko ratinaro nderokuti hatisi kuona kupreparation iri kuitika muzvikoro kuti panozokwanisa kupera lockdown kuda zvikoro zvinokwanisika kuvhurika. Ndo dambudziko redu guru, nokuti pari zvino tati expect about 500 million yainzi iriko tinoiona ichienda muzvikoro ichitenga zvikwanisiro zvokuti tidzivirire COVID muzvikoro, ichikwanisawo kuisa mvura pazvikoro kuti vana vagozovhura zvikoro muzvikoro mava nemvura.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kupamidzirwa kwelockdown hakuna zvakuru kubetsera kunyanya vakatarisa nyaya yezvekufambisa. Vamadzorera avo vanova munyori wezveutano muMDC Alliance vati kurambidzwa kwezvekufambisa zvinotakura veruzhinji zvisiri pasi pekambani yeZupco kwasiya vanhu vaine dambudziko, izvo zvoita kuti vanhu vamanikidzana mumotikari shoma dziriko, izvo zvichawedzera njodzi yekubata chirwere ichi.
Kuextenda lockdown panguva ino yakadai hakuchina zvakunobetsera, nokuti izvo masuper spreaders chaiwo chaiwo ari kudriva wevhi yatiri mairi yezvino iyi haasi kuadreswa nelockdown. Mabhazi eZupco arikungotakura vanhu akazara kuti ndii vamwe mastanding passengers, ndo muri kuzadza navanhu COVID imomo. Bottleneck yetransport yakashata, hurumende ngaigadzirise. Mimwe misangano iri kungoitwa maziyo nemapostori, misangano iri kudaidzirwa nemasabhuku nemamapolitical meetings ari kuitwa, ndo masuper spreaders ariko iwayo.
Kurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yawedzera lockdown nemasvondo maviri senzira yekurwisa denda recovid-19. Vakatiwo hurumende icharamba ichitenga nhomba kuti vose vanoda vabayiwe. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevanomwe uye vanhu mazana matatu negumi nevapfumbamwe 319 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi maviri 123,320 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumi maviri 4,320. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvine makumi masere nezviviri nemazana matatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 2,382,359. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vanoti mutemo wekumisa sarudzo nepamusana pedenda recovid-19 wave kunetsa kutambira, sezvo dzimwe nyika dzakaita seMalawi, Uganda, South Africa pamwe neZambia dzakaita sarudzo kunyange hazvo chirwere checovid-19 chiriko. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha werunyararo West Masvingo vaFrancis Tangire vanoti hurumende inofanira kubvisa mutemo wekumisa sarudzo nekuti uri kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuva nevamiririri ichihwanda nechigunwe.
Ya, isu tinoona sokuti maelections anofanira kuti achiitwa muZimbabwe nekuti vakuru vedu vanongoramba vachingoti maelections haakwanisi kuitika nekuda kwecovid. Vati pakutaura chokwadi paZambia pacovid inongovakowo asi vakamaneja kuita maelections akava successful. Ivo vakuru vedu vakatoenda kunopemberera maelections iwavo kuti pane hahwina. Saka izvo hationi zvine dambudziko. Isu toda kuti kunyanya mabyelections emaMPs akarikolewa makanselers edu aya nokuti ndivo vamiririri vemaconstituents edu nemawadzi edu. Saka zvino hatina kuokisa zvichemo kana tisina kansela kana MP wekunoudza.
Murongi wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, amai Ellen Kandororo Dingani vati hurumende inofanira kudzidza kune zviri kuitwa nedzimwe nyika dziri kuita sarudzo kuitira kuti Zimbabwe iitewo sarudzo asi ichitevedzera mitemo yeCovid-19 sezviri kuitwa nedzimwe nyika.
Saka tinoona kuti pane zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza senyika tichitarisa sarudzo dzapakuitwa muSADC, Zambia, Malawi, South Africa, zvakare yakaita maelections ayo emalocal authorities last year. Akatarisira panyaya yeCovid kuti denda iri rinopera here kana kuti haripere. Ndingangoti hapana anoziva Saka tunofanira kuona kuti kana tichizogara nedenda iri zvachose sevagari vepano pasi tichagara here tisingaiti maelections. Saka tadii zvino kuchiisa zvinhu zvinoita kuti tikwanise kuita maelections, vanhu vave neutungamiri munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Vaclifford Fletcher vanoti hurumende yeZimbabwe iri kuhwanda neCOVID-19 kuita kuti isakundwe musarudzo dzekutsiva avo vakamiswa pamwe nevakashaya.
Kukutaurira chokwadi, varume nemadzimai vanotya vanhu, vanotya election. Zvekuti hanzi tavhara maelection iyaya yeCOVID kunyeba, hakuna zvakadaro. Ivo vari kuita marally, vari kuita mameeting, auxiliary ari kutendera nyika yese achisangana nevanhu kwese vasingatoteedzere zvese zvecovid izvozvo. Saka nyaya iripo aisi nyaya yecovid lockdown, because ivo vari kuita mameetings, ivo vari kuita magatherings, ivo vari kusangana nevanhu. Asi chavasingadi ndechekuti MDC Alliance havadi kuti President Nelson Chamisa vasangane nevanhu varonge nyika. Havadi kuti vana veZimbabwe vaende kumabasa, nekuti ivo vanenge vachifly nendege vachikwanisa kufamba nehama dzavo vachituta nekuluta mari yenyika. Saka nyaya yekuvhara nenyaya yelockdown kunyeba, hapana manyepo chaiwo.
MDCT vawitness dhuve vanoti vanonokerwa nesarudzo idzi vachiti hurumende inofanira kuita sarudzo nekuti vakagadzirira kudzosa nhengo dzavo munzvimbo dzinenge dzakadzingwa vanhu nekumiswa basa.
Isusu sebato rinopikisa tatononokerwa chose nemabielections iwawo, nekuti munzvimbo dzakawanda idzodzo dzisina vanhu kwanga kuine vanhu vedu vanga vapinzwa neMDCT mugungano reMDC Alliance rakakunda munzvimbo idzodzo. Saka tiri kushuvira kuti dai tagona tikaita maelections iwawo.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF Masvingo vachausungana savati bato ravo harityisa rudzo uye rakagadzirira kare, asi hurumende iri kuda kumbotanga yarwisa denda recovid-19 pari zvino.
Bato reZANU-PF ibato rinogara rakagadzirira zvokuti nangwe makwikwidzo dzekusarudza vatungamiriri dzikanzi dziriko nhasi manheru, ZANU-PF inogara yakagadzirira, ine mastructure, ine donzo rainoita yekushandidzana nevanhu zvekuti haifi yakatya kumbopinda pamaelections. Chepiri, regai nditi nyika dziri kuita maelections munguva yecovid inyika dzakazvimiririra, dzine mazita adzowo, dzine mitemo yadzowo, dzine hurumende yadzowo. Hurumende yeZANU-PF ine maitira yainoita.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudisa kwemashoko munyika vakainesiparadza vati havakwanisi kupindura panyaya iyi, vachiti inoda gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vange vasingabatiki vachinzi vari musangano wemakurukota. Asi mukuru webasa musangano reelection zos center vaSolomon Bobos Bhunu vati nyaya yekuhwanda nedenda recovid munyika inofanira kupera, sezvo vatungamiriri venyika vari kufarira kuenda kunopemberera vanenge vakunda musarudzo dzenyika dzavo.
Chimwe zvechati kutarisa ndechekuti kana ivo vakuru venyika vacho vari kutozoenda kunogara vachiona kugadzwa kweushe hwenyika idzodzo mumastadium imomo makatozara vanhu, vanhu vakapfeka mamaski, vanhu vachipembera, kureva kuti sekutaura kwandaita kuti tinenge tiri kuhwanda nemunwe. Nyaya yecovid yedenda iri haisiriyo nyaya ingamisirwe kuita sarudzo, nokuti vanhu ava tiri vanhu vakuru. Vanhu vanenge varichiza kuvhota vanhu vakuru, vasiyana nevana vezvikoro vari kutoenda kuzvikoro kutoti anogona kudzoka asina masiki yake. Vanhu vakuru vanenge vachigona kuzvichengetedza. Saka tiri kuona kuti sarudzo dzinogona kuitwa munguva yecovid ndochidzidzo chatiri kutora kubva kune dzimwe nyika.
Nhengo dzeparamende dzeMDCA dzinosvika 42 dzakamiswa basa neMDCT, izvo zvakasiya vagari munzvimbo idzi vasina vanovamirira muparamende. Bato reMDCT rakamisa zvemakanzuro aMDCA akawanda munyika mose kusanganisira mudhorobha reMasvingo. Bato reZANU-PF rakamisawo dzimwe nhengo dzaro dzakawanda munyika kusanganisira vakila zivhu vaiva nhengo yeChivi South. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti ivo nemagweta avo vatanga kuzeya minduro dzemapazi nemakambani ehurumende apindura panyaya yavakakwidza kumatare yekuti vashandi vose vasamanikidzwe kubayiwa nhomba yeCOVID-19 zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Vakaendeswa kumatare ava vanonzi vakati vashandi vasina kubayiwa nhomba vamire kuuya kubasa. Vakaendeswa kumatare vanosanganisira gurukota rezvevashandi, gweta guru rehurumende, makambani anoti Zimnat Insurance, Zimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara, Tel One, Windmill, Sidco Zimbabwe nechikoro cheManicaland State University. Mukupindura zvakataurwa neZCTU kumatare, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati havasi kuziva kuti sei ivo negurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakapinzwa munyaya iyi nekuti handivo vanodza vashandi kana makambani zvekuita panyaya dzakadai. Kambani yeTel One inoti nyaya iyi haifaniri kunzwikwa nechimbi chimbi ichiti ZCTU yakatora mavhiki matatu kuiendesa kumatare, zvinoratidza kuti hayaifunga kuti zvakakosha kuti inzwikwe nechimbi chimbi kumatare. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Vamoyo.
Nyaya haisati yamutongwa ichiri mudariro kana kuti ichiri mudare, hatisati tapiwa zuva rokuti ichatongwa riini. Iyo zvino takaita case management hearing.
Muungatsanangura kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Kungotenderana kuti mapapers achafambiswa sei. Tiri kumhanya mhanya kuti tiite vanoti maanswering affidavit iyo zvino. Kana zvazopera izvi tichazogara zvekare pasi pamberi pajaji, ndipo patinozotenderana kuti ichatongwa mazuva mangani. Ndizvo zvinoitika panyaya dzakafanana neidzodzo. Panotenderwana kuti yakareva zvakaita sei, nguva yakaita sei ichatorwa, nevapi vachafanira kuusa mapepa, api acho mapepa anodiwa. Ndizvo zviri kutomhanyiswa mhanyiswa nemagweta iyo zvino.
Vamakaendesa kumatara vapindura here uye vari kuti kudii?
Vame vacho vanomirira macompanies vatoita vanoti maanswering affidavit avo, saka vatopindura kuti vari kubvuma here mhosva kana kuti kwete. Tiri kutonzwa kuti vame vacho vari kutoti havana kumbovhira vadaro. Isisu hatina kunzwisisa zvavakataura. Vame zvekare vanenge vachiti nyaya iyoyo haina kutingati agenda, haina kukosha kuti ingabatwa senyaya inofanira kutongwa chimbi chimbi.
Zvinoreva izvi?
Zvinoreva kuti kwavari vanenge vachiti haisi nyaya iri inoda agency kuti ingajamba queue dziripo. Asi hatisati tapiwa officially kuti chaizvo chaizvo ndezvipi. Asi pano kuratidza kuti pane vame vanenge vachingoti haisiri izvo zvavanga vachireva nematamba avo andaripo. Havana kumbovhira vamanikidza vashandi kuti vabayiwe nhomba iyoyo. Tichazokona nokufamba kwetime kuti zvakamira sei sei.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vamavhima kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
VaZulu, nyaya yeZCTU isusu takanga tati ngatitauriranei tinzwisisane, uye kune mastructures ariko kubva pashop floor level kusvika kunational level kuti tinzwisisane. Nyaya iripo ndeyekuti kana mushandi achiti handidi kubayiwa asi iye achizoenda achinosangana nevamwe vashandi, zvinoreva kuti anofanira kutarisa kuti iye ari kuti ikodzero yake kusabayiwa, asi ikodzerowo dzevamwe kuti vave protected kubva kumushandi iyeye.
Poitwa sei muzvinafundo vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti ngaisavhiwe?
Panofanira kuti paite balance pakati pekodzero yemushandi nekodzero dzavamwe vaanonosangana navo kumabasa. Saka ndizvo zvatiri kuda kuti tinzwisisane neZCTU kuti vashandi kana vachuza kuenda kunosevenza panzvimbo yavanosangana nevamwe, vanofanira kuziva kuti dzimwe kodzero dzavo dzaakufanirawo kutarisa kuti kodzero dzevanhu vavanosevenza navo nevavanointeracta navo pese pavanenge vari dzinenge dzakachengetedzwa here ndozvo vari kufanira kuziva panofanira kuve nebalansi iyoyo
asi kavasiri kuda kubayiwa nhomba iyi vari kutika ikodzero yavo havafaniri kumanikidzwa
muupenyu hwedu munhu anogona kutaura kuti ndine kodzero yangu asi kodzero yako inolimitiwa nepamusana pokuti uri memba yesociety yaunogara uri memba yeorganization yaunoenda kunoseenza saka unofanira kuona kuti vamwe vachengetedzwawo kodzero dzavo
gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhengo mbiri dzedare recongress muamerica dzakashanyira afghanistan nezuro dzichida kunozvionera pamhuno sefodya kuti zvii zviri kuitika munyika iyi nhengo mbiri idzi dzinoti vaseth morton vedemocratic party navapeter major verepublican party dzakasvika mukabhuu nezuro dzichinoona kuburitswa kuri kuitwa zvizvarwa zveamerica uye zviine chinangwa chekuti muutungamiri weamerica vajoe biden vawedzere nguva inofanira kunge mauto eamerica abuda munyika iyi uganda yatambira vanhu makumi mashanu nemumwe chete vakabviswa kuafghanistan mushure mekunge chikwata chetaliban chatora masimba munyika iyi vakuru vakuru vanoti vanhu vatambirwa neuganda vachagara munyika iyi kwenguva pfupi kudzama reamerica nedzimwe nyika dzavawanira kwekuenda chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muamerica muzvare masigura matunhu vanoti vakaita rombo rakanaka panguva yedenda recovid-19 apo vakakwanisa kutenga purazi mumaryland vakabatana nemukoma wavo vanoti vave kurima zvirimwa zvinofarirwa nevanhu vekumusha vari muamerica muzvare guramatunhu vanoti vane urongwa hwekuratidza zvizvarwa zvezimbabwe nedzimwe nyika zvavari kurima nemusi wechishanu nemugovera vanotiwo ivo namukoma vavo vane mabasa avanoshanda asi nyota yekurima ndiyo inovapa havi yekuti varime munguva yavanenge vasiri kumabasa avo vanotiwo vari kurima chibage mubora miriwo yakasiyana-siyana matomati nezvimwe zvirimwa ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
purazi redu rinonzi chirandu zita rekuti chirandu rinobva pamutupo wedu tiri wana mwoyo chirandu saka takafunga kuti petakaita purazi iri tiremekedzewo mutupo wedu nekupa zita iri kupurazi redu
purazi renyu iri riri kupi uyezve makafunga sei semudzimai kuti mutange kuita zvekurima imo muno muamerica
purazi redu riri munzvimbo inonzi Dickerson mumaryland ndingangoti handingati takaenda chitsvaga kutenga purazi makore akapfuura ndingangoti 5 years dzakapfuura ndinofarira zvedzimba kwazvo saka ndinoenda kuno anonzi maopen house kunenge kuchitengeswa dzimba ndakangoonawo imba ndakati imba yakanaka yandimbonoona bvandanoona asi ndikabva ndawirirana zvikuru neuyo aitengesa imba agent aitengesa imba bva tangotanga kutaura ndikati nzvimbo ine yakanaka fani asi pari kudhura ndirikuda hangu kanzvimbo yekuti ndizoita katea house inove idea yandakagara ndiinayo yekuti zvauzoita katea house zvikanzi tichakutsvagira nzvimbo yakadaro asi inini pendaitaura ndaifunga kanzvimbo kadiki kasinganyanyodhura kubva patopera makore anopfuura mashanu umwe wemusi tatowo mulockdown ino tamucovid nguva dzecovid ino ndakazonzwa ndakufonerwa zvikanzi pane nzvimbo yendavana yekuti ukaita tea house yaiko pano pane mavhiews akanaka zvakanaka zvikuru kubva ndaenda kunoona zvino ndakaona nzvimbo iyi iri purazi asi ndakafarirawo nzvimbo yacho nekuti kumafura mhepo kune makomo kune mabeautiful views of the sunset ndakangozwa mwoyo wangu uchifara ndasvika ipapo asi ndakazoona kuti ipurazi ranga ratori purazi rewaichengeta mumbi takangonzwa mwoyo wedu uchifara ndakatenga purazi rine mukomo wangu anogara kunorth carolina kwaanoticha paunivhesiti ikoko kubva tataurana kuti aiwa nzvimbo yakanaka kubva tatenga asi sezvo iri nzvimbo hombe dani chaita risira takangoona kuti zvefarming zvacho ndo zvakanaka nekuti takabvutangoitawo maidea kuti vanhu vekumusha kumusha kwedu kuzimbabwe pane zvinhu zvavanoshuvira zvavasingawani kumaregular shops ari around saka tikati aiwa ngatirimei even zvimwe zvetichada kuita zvetiehouse neinei tozvoita kumberi uku asi tiri pakurima
nzvimbo iyi yakakura sei uyezve pari zvino muri kurima chii
nzvimbo iyi yakakura tingati 26 acres just slightly short of 26 acres iko zvino takarima chibage on about 5 to 6 acres zechibage takarima chimwe kutanga muna May chimwe tikazorima muna June chimwe tikazorima muna July saka zvichange zvichibva nguva dzakasiyana siyana takaisawo zvimwe zvinenge derere tikaisa ngora isu kwatinobva kwedu kwarisape tinoti mutikiti tikaisa mutikiti wakati wandei and also uri madifferent stages ekuti tinomwe takasoisawo tichangotanga every month tinoedza kuti tiise mubora nekuti ndo chinhu chinonyanya kudiwa nevanhu vakawanda vekumusha ndochovanowanza kwamwedzi kuti mubora takamboisa zvana repi nana kovho zvaitengwa asi zvainyanya kutengwa mubora asi tichaisa futi netsunga tatine tsunga rakapera neiyo kovho neinei tichazodzokorodza futi asi pari zvino tine spinach yekumusha mubora derere nemhiripiri nemadomasi ndo zvatinazvo pari zvino
magara muchiita zvekurima here izvi kana kuti muri kuzvigona sei imi muchiendawo kumabasa amunoita zuva nezuva
ndagara ndinofarira ndingangoti ndinofarira zvekutamba nevhu asi handingati ndairima pakakura sezve taakuita iko zvino ndaingoitawo kagadheni kangu kemaflowers ndandinawo futi kaallotment kangu asi kadiki diki kendanchingoita muriwo neinei asi hapa pasina kukura zvikuru asi zvamurungotaura izvo zvekuti ndine basa zvefull time and mukoma wangu ane basawo futi zvefull time asi mufunge kana wangozvitanga zviri zvinhu zvaunofarira unongonzwa simba racho taikarima tiri vairi asi ndoda kutaurawo kuti vavakidzani vedu vupurazi ikoko vanhu vatakakomborerwa nawo kwazvo vari kutibatsira pakutinorima chibage vanouya vachitirimira mvura tatine dambudziko remvura pari zvino pane well yanga iri pakunakudhara iri about 300 meters asi yanga isina pump and nezvekuita zveirrigation saka tiri pabishi iko zvino rekugadzirisa izvozvo and papasinawo futi magetsi nekuti papasingagarwi papaingove nemombe chete before tisati tatenga tiri kuisa magetsi asi zvese izvozvo tiri kubatsirwawo futi necommunity yevamwe mafarmers vari surrounding area
avo vanga vari muzvare Masigura Matunhu vachitaura vari Maryland naMavelas Mutanganya uye weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri. ZCTU yonetsana nehurumende panyaya yekuti vashandi vose vabayiwe nhomba. Zimbabwe inodoma chikwata chevatambi venhabvu vachange vachikwikwidza mumitambo yemakwikwi ekuenda kuWorld Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokonika nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soku isika.